chinche kutanga vanhu vari kumisinforma vari kutaurwa nema nemanyepo nevanhu vanoda kushita vakangwara vanozvitiwo ndovanoziva kudarika vamwe vanhu. Patrick, ngatitaure ndichiti chibvumirano cheMDC Alliance chine mapolitical parties 7 sezvandambotaura pekutanga. Muchibvumirano ichi chinotaura kuti izvo pati yega yega paarticle 2 ichiramba yakazvimirira. Saka kusainwa kwakaita chibvumirano ichi musi wa 5 August 2017 azvireve kuti zvo mapolitical parties esari muMDC Alliance akabva adissolve in terms of their constitutions. Nekuti mukataura kuti MDC constitution inotaura kuti izvo kana pati yakudissolve panoendwa kuCongress. Uye zvo mapolitical parties esakapinda muMDC Alliance dissolution article iyo irimo. Saka chibvumirano achireve kuti mapolitical parties aya akabva adissolve kana kuti akabva anyangadiswa kuchibva kwasara kwaane party 1. Party yega yega iramba yakazvimirira. Saka mukazvitarisa imi kuti MDCT yakapiwa maslots 114 muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement. Chinozivikanwa icho pachirungu again se Composite Political Cooperation Agreement. Saka Composite Political Cooperation Agreement inotaura iyo kuti mapolitical parties achapiwa maslots awo. MDCT kapiwa 114. Wawoshi Mingubi wakapiwa 34. Tendai BT ne PDP wakapiwa au maslosa wakapiwa iku contest. Zvinoreva izvo kuti izvo each and every political party inoisa ma MP ayo mukati mechibvumirano. Oendesa kuparlament asi takabatana. But zvisingareve izvo kuti izvo isusu tatopfudza mapolitical parties edu. Mukaenda imimi mubumbiro remutemo renyika. Rinotaura kuti kana mumwe nemumwe we MP anenge abuda mupolitical party yake. Pati yake ine kodzero yekumudzinga nekuti ndiyo ine kakamuforwarda ikashandisa ticket raine zita rayo. Saka MDCT yakanokontesta 114 slots. Pa 114 slots ipapo yakahwina 46. Vamwe vacho ndokuzonopinda neproportional representation. Saka vatiri kudzinga hatinombodzinga vanhu vePDP. Hatina kudzinga vanhu vana Washman Ngube. Hatina kudzinga vanhu MCD. Tiri kudzinga vanhu vakanopinda neMDCT. Mukavabvunza vese vanhu vakadzingwa ivavava. Vakaendesa maCV yavo kuna Secretary General Douglas Nonzora. Vakanga vakapa maapplication forms vachiti we apply to the MDCT, to the Secretary General of the MDC. Nekuti mukazvitasa patakaenda kumavotes, vachamisa ndovanga vari president. Asi akanga ari vice president wavo ndiva Mudzuri. Akanga ari national chairman wavo ndiva Komichi. Akanga ari Secretary General ndiva Monzora. Akanga ari deputy Secretary General ndima Mpariwa. Saka isusu hatisi kuti tiri kudzinga vanhu vasiri vedu. Tiri kudzinga vanhu vakuru vatiri kuti vaiziva dumburi remutemo, vaiziva zvinotaura zveMDC Alliance Agreement, vari vanhu vakuru vanoziva kuti zvomapato haana kunge akadissolve. Saka isusu hatisi kudzinga vanhu vasiri vedu. Tiri kudzinga vanhu vanofanira kuva responsible, vari responsible citizens.